atina atifunge kuti bhuku racho riri kubva mupfungwa mao tinodaira kuti pane akanyora bhuku racho pamwe chete negwaro rephd ravakanyora kuvachizopuhwa iyo inonzi phd kwaZulu Natal handifunge kuti pane munhu angadaire kuti ndiwo wachengwa chaiwo
asi Professor Mukasa sei muchidaro handiti pane chikoro chapamusoro here handiti pane yunivhesiti yakavapa phd iri here
zvinoda chaizvo kuongororwa kuti upuwe phd ka unofanira kunyora gwaro rine pfungwa itsva ogomira pamberi pebato remaprofesa uchipindura mibvunzo yezvawakanyora hatimbodairaba kuti wachiwengwa munhu anokwanisa kumira pamberi pemaprofesa epayunivhesiti wachipindura muchirungu munhu wese anoziva chirungu chawachirungu iyi nyaya inoda kuongororwa chaizvo iwo kwaZulu Natal wakawapa sei gwaro iri rephd zvebhuku izvi hazvinobhotishamisaba kuti pane akavanyorera hawasi wanhu wane pfungwa dzingawape phd
saka munofunga kuti zvese izvi ndezvemanyepo
kutaura kwavo mupublic upenyu hwavo hwese hauzviratidze ba kuti munhu ane hurukuro yegwaro hawana ba panyaya iyi it's best kungokanganwa